mume mugari wePower Rambwa mudunhu reBuyera South vamusande Matsveta vaudza Studio 7 kuti vemunzvimbo iyi vapererwa nemazano nekuda kwedzimwe mhuri dzemapostori ekwaMarange dziri kufirwa nehama nechirwere chekorera asi dzisiri kuenda kuchipatara sezvo vasingabvumidzwi kuenda kuzvipatara. VaMatsveta vanoti mapostori aya anogara kumahombekombe kwerwizi Runde uye vanoti vazhinji vacho havana kuvaka zvimbuzi.
Tinozivawo kuti mapostori kana akaroorisa zvizvi vana vanenge vakawandisa, vana vanenge vachingozara murwizi nokuti dzimba dzichi kutaura nedzati dzakatotiri rwizi. Pane rwizi runonzi Runde rwuriko ndorwakati dzimba dzai dzakaiti laini. Saka paka iri yacho iyoyi ndotoziva kuti kana murwizi macho mvura yacho haisi kunyatsokuwirira, yakangomiramira kudai. Saka nemvura yacho tavutoityira kuti ingato inoite zvainga ndo pakabude korera yakawanda.
VaMatsveta vanoti pane mashoko ekuti mumwe muprofita akatofa mushure mekuedza kunamatira mumwe mutendi aifungidzwa kuti ane korera.
Saka aisofa kutaura kudai kwakafa vanhu 2 mudzimai wakafa watakaigama rimwe zuro anawo nevamwe vari kurwara izvozvi kutaura sekuti pane 8 vari kurwara. Saka izvozvo zviri kutinetsa kuti zuro kwakatobatwa vamwe nacho chirwere ichocho. Veherodzi vari kuuya zvavo toiga asi help yataka takakumbira kuvari ndeyekuti vaise tende paarea pacho nokuti vanhu vakangoungana pamba 1.
Vaendera mberi vachiti vechitendero ichi vanofanira kukurudzirwa kuenda kuzvipatara nekuti vamwe vavo vari kufa nezvirwere zvinorapisa. Mbuya utsanana amai Dr Mbendama avo vanoshanda kumundire Ward 1 kuBuyera West vanoti dunhu reBuyera rine zvimbuzi zvishoma zvinopa kuti zvirwere zvipararire nyore.
Kwatakuenda kwenguoko takazwa president akurudzira zveflash toilet. Saka paanombokundikana kuwakaplan vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake, takaomerwa nekuendesawana kuzvikoro zvekudya saka wasina matoilet. Saka vanotoona zvakakosha nekuti kukune masango vachingoti hei tinoenda kubush system.
Nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese, mukuru wesangano rinovhira kudziro dzeutano munharaunda recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa.
Veruzhinji tine basawo guru rekuzvichengetedza. Mvura yatinenge tichinwa iya ngatikotei tichiifashaidza kuitira kuti tinge tichiuraya utachiwana. Vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura ngatingewo tichiisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zemstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika 10 kubva muzana kana kuti 19.8 munyika yese haina zvimbuzi. KuManicaland vanhu vanodarika zvikamu 15 kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi. Gurukota rezveutano Dr Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya yekorera kuBuyera South yaive yasvika kumahofisi avo zvokuti vaiva vatombozeya nemukuru mubazi rezveutano kana kuti Manicaland Provincial Medical Directorate Dr Munyaradzi Mukuzunga. Dr Mukuzunga vanoti kazhinji panoenda vamwe vechipostori kuchipatara vanenge vave kurwarisa zvekuti kurarama kwavo kunenge konetsa. Chirwere chekorera chakatangira kuChegutu muna kukadzi gore rino. World Health Organization inoti vanhu 65 kana kuti 65 vafa muZimbabwe nechirwere ichi kusvika parizvino. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa munyika nekuda kwechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinoropafadzo Mapinyitse.